masikati sa vanhu vanofamba pazuva zvikuru vanopinda muZimbabwe nepamabhodha pedu paairport kuna vabaidbridge kuna vanachirundi kuna vananyamapanda nekuna vanaforbes border post tinotarisa kuti tichiona vanhu vanopinda vakawanda chaizvo saka hongu ndinobvumirana nezimbabwe human rights commission kuti huwandu hwevanhu vari kutetswa kana kuti vakatetswa nedenda iri hwakanyanya kushomeseka chaizvo kusvika pakuti tingati isusu zimbabwe ine huwandu hwevanhu kushomashoma pane vabatwa nacho vari kurwara nacho kana kuti vakatisiya saka hongu tinowirirana nezimbabwe human rights commission pakuti huwandu hwevanhu ivavo vakapinda muno muzimbabwe nepamabhodha ipapapa hwakawanda tine kushomeka kwakawanda kwedenda iri muzimbabwe tichitarisa kupinda kwakaita vanhu muno muzimbabwe kumabhodha ese nepamaairport
tinonzwavo vezimbabwe human rights commission vari kukurudzira kuti dai mitauro inoshandiswa mukushambadza nezvecoronavhairasi kana covid-19 wawanzwa kusanganisirawo wemaoko wesign language kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunzwa nezvedenda iri zvii zvamungataurawo
tinowirirana zvikuru nezimbabwe human rights commission nenhau yokuti mitauro yacho inenge mishoma ndinofungirawo kuti inhau yokuti iyo hurumende pacho zvayo yanga isati yanyanya kuisa muono wayo pamalanguage akabuda muconstitution yekuti munhu wese ange achiwana mashoko kwakasiyana siyana achishandisa mutauro waakasungunuka nawo saka vanga vasina kunyanya kuita pay attention kuzvinhu zvakafanana naizvozvo saka iyi ichenjedzo kana kuti iyambiro iri kubva kuzimbabwe human rights commission zvedwe ngatiwanikwei tichicherechedza zvinenge zvataurirana muconstitution kuti mitauro yakasiyana siyana icherechedzwe nekukasira nokuti pachasvika dambudziko rakafanana irori
tingaona here hurumende ichitorawo kurudziro iri kupihwa iyi nezimbabwe human rights commission
ipfungwa dzangu vakandemire kuti paitika chinhu ichi paitika nhamo iyi vakuru vanoti toita maonera pamwe chuma chemuzukuru saka kana zvauya zvakaita saizvozvi izvi mhuri yezimbabwe mapato akazvimirira akangofanana nazimbabwe human rights commission vanokwanisa kupawo unjere hwavo kuhurumende kuti dai waro yakwanisa kutora nekukasira unjere ihwohwu kuitira kuti chinyi ramangwana redu rimire zvakanaka